A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxidis Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz, a short wave, Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga koshwage ole sine ngolobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah, Siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba eziphathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi nsuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunje nje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho we-statutory instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le-RTGS le-bond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathi ntambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irandi la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leseMelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China lithiwa iChinese yen yanjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe wethu se abaningi ngwabangela njalo inqabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende kodwa ke abebhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kuyena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezi mali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezi mali ezivela kwamanye amazwe, ababezithunyelwe izihlobo, ababethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts, bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezi chintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona. Kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano we-cabinet uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakwele Bhilithane uya nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBhilithane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha irand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinzi kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga bona ngokwabo yibo kade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukugxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali lezizithatha singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa ke abantu bakwemukele ngemibono ehlukeneyo abanye besabela ukuthi okoka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo kodwa ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye langomthetho lowo ikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo
ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efake umthetho wokuthi izinto zithenge ngebond kurayithi kodwa kade kumele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilothi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade kumele beqale ngokucontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumeni usakhuluma ngokuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo. So izinto sethe zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili. Kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Ya lokhu so kusithwala senzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bhondi silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bakutshela intengo naleyo kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomuntu.
Ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irandi lakwele-South Africa yikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi engutshileyo kunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngengxabangxoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu xa liqathaniswa leRTGS ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba minembili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika yikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma $2.2 ama-$8 khona lapho.
Kune abo vachangobva kupinda muchirongwa chedu panopa Women's Round Table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega. Nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa naProfesa Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond. Zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar, mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo. Saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona. Asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona. Asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira. Saka ndoza tiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo.
Mutaura analizi chisiko ndiri kwarisati.
Ah, tinokuchingamidza nemufaro kubva kwarisati uko. Kwakamira sei kwarisati panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbo dzibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyona ari kuHarare Stratafeni. Mari TGS toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mara tijesela shuno tenga zvinhu ku town kana mashops zvezvichidhura. Saka yesdhura rinani nokuti mapraise acho anenge akadzikira zvakanaka. Kana asina mbopinda mutown makusenda da kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg anotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Chuga yaita 11 bond nau yakuita 18.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana siyana ndakataura nemumwe mudzimai ari kwarisapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvena sisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyange zvavo iwo mabhondi achakanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu muchitanga necode yekwamuri mobva manyora namba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu asi vana baba aiwa munokwanisa kupinda muchirongwa but achida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwa kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvokudisa panguva yakaoma nekuti izvizvizvi tinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisakwanisa kutumira gota vamwe ten tiri kure vamwe vari kuvana Cape Town. Kune dzimwe nyika kuma asakwanisa kutumira riri grocery saka panoitwa sei nekuti mari yacho nemabhondi osaiti ikuisa vaiharitengi iri mabhondi osaiti hamaita aritenga ongochinzika kuti sei tinenge tinzvitwene chaibhondi saka kuti vanotenga sei.
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei?
Ikoko pamari pano paakutonetsa ndiinoita shaekuchiita sei manje pamari ndokutaunestresetoita sei ipamaityisidzirawo vakati kumukuru vaivaona kuti munhu achitora nemabhondi saka toita sei
imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino?
Ndina mai vangu nevana vachisvangu vakafa
wana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari?
Panyaya yezvemari kuti mwene munhu uchingoshandisa mari yaanokwanisa kuti
Ai wat nokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka sisine muri kwamuri ikoko ku South Africa. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they buy. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying they should have been dialogue before they introduce, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. What is Kangelege, a labo abasilandelayo lapha ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook kuVOA Ndebele, kodwa ke inengi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke ngiyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo kuVOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Pefenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. Usimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi litshona njani Mahlabezulu hayi sitshonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi siyajabula malisazisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi lati siyabonga ngokusilandela langokulalela langokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba, ungaba se South Africa, eBrithani, eZimbabwe loba ngapi. Bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa akifakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinte.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare, tinotenda madzimai, aiwa, manyatsoteerera maakuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni, regai tende kwavari, hello.
Hello, muri sesis mave.
Aiwa, ndiri wadi chaizvo, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ah, tiripo, kuri sego Amerika.
Ku Amerika kuri nani, kwa kuti dzie ya mene ikoko kwa muri ikoko.
Ah, kuna kune chando ni namo zvese zvingori pamwe chete.
Ah, sorry. Tiudzewo tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pula zvichashanda, zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematen spice ichocho ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe maprize amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakada kupick and pay sechitatu ndine zuro hupfu taitenga nema 12 ezvine zvakafa $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne 21 now I'm 35 ende kutowana kwacho masearch akunyeta kuzi zvazvongozvehuori zvekuzivana uye chingwa tichatowanike zvachose pamwenzi chingwa mabheka vachakwanisi kuya nacho sipo. Chaiti tenga mageisha nema $3 now akutwa $14. Mapedzi watoshandisa kadzi akutiwo ma 15.
zvakawanda zvakakwira iyo nyama yacho kujisa checheyo ndoya yakuma 102 kana iri sechicken pa 7 kg kuti $102 bond yavo yavakataure saka hazvi zvakawanda zvakangokwira singaiti
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezviitika kuti muchitoro unogona kusvika zvinzi US dollar price neRTGS nebond neswipe zvakamira sei ipapo
kupike mpe avatauri but kutown nemandi ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu wechicken ngoku ndokwa vakataura zvezvo asisi takukwidza nekuda kwekuti anikwanzi bhondi ndoyakushanda hatichebvumirwoshanda maiso saka isi takukwidza nema10 spice nekuti tisi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tiita kutotoo takatodarowo tidoti tovatowanawo profit uye kutaoni mumatakshop zvinhu zvakatobvisa nekuti mune mamwe matakshop ari mutaoni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira bhoo zvinhu zvacho sezvaangokwira even transport mafees evana saka bhondiri haritombobatsiri chinhu kana hatitombori mari imari inenge inge chikwambo chaicho
aiona kuti sesa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi
saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo
itomboriwo kutotezi tangotengo raisi 5 kg ndori kuti wa 40 bond saka tomotiwo kuseni tobikawo raisi iwo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo manheru takudyawo sadza tongozoti titangidzire nhamo yacho kudya nezeji here tamoshumbira tenga ne100 bond asi mari yacho manje seni hamupa basa pacho topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri eco cash inobata kana mashopu chese chavatenga ichibata mutauni vanotoreta onzotyara uchitenga neeco cash iri mari yakati kana soti shuga sa18 kana kutenga neeco cash inenge yatonzi 20 to 20 chakuti saka manje zvinoona kuti zvinonetsa manje apa vana fizi pano nokudza mano panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo sisi Tabitha muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko
but ndinongotiwo kune vanhu kavanoti miroo kusana munika mutango vasatirwadzise ndivanamba vachingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhohwa sazoti pahamheno aizozisonda vachindiudza isisi mahe bhora riri kubuda reafconi hationi mazobhadhira madhisha anoda kubhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pase tv netisine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi
Aiwa mashoko makuku ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambonzi varungu vakamborigara kamiting bvavambofona vazamboita ngezviri nani haachambonzi achaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulokesheni kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti tatonzwa nekuvika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bvatoenda saka hazvinombomira mushe ndotova mutiula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chendo chechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu iwo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomukarumbama vanzi nhasi tazodai naed wake yeyu
aiwa ipapo zvatichaita rambai mabasa makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha
Ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu eleVOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian
Yebo njani
yebo Kunjani kona ngapo South Africa?
Ngapha ku right kodwa kulo mina njengami ngile problem ngifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti mangiye ekhaya njengoba nginokuthi yonke izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengi
nare dzavo dzinenge dzabva dzadona regai tiende kuna Tabitha ari panhare. Hello Tabitha.
Hello makadini sisimazi
tiripo manga muri kuti mune vamwe sisi venyu varipo ipapo here
ndino wa muri kutotaura navo
munoitwani munoitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Anna Manyoni ndogara kwaDarling Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzawo kuti mushure mekunge vantu rinqube vataura ivo nemusemuvuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko.
Sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedzi kayake kanoitwa 5 mashisha kayakaya. Vasati vataura kanga kari kuita dhola. Asi ezvinosvika kuita dhola 75 kaine mashisha 5. Topoti iwa magetsi acho anoya na 2 o'clock mausiku takarara odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura tichiwana magetsi hatisina chatakwanisa kuwana. Mapraisi emakombi kombi chaiye kubva muwadzana extension kupinda mutown yaakuita $7 $5. Zupko racho ravakati taika zupko hatitombomaoni kana weda kuenda kubasa rinotozoyangana zvokuma 910 saka iwe unozongotega ndipinde $5 macho asi unenge usakwanisi kuti uchienda kubasa kwacho mazuva ese nekuti zvanyanyisa kuoma.
Imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri asi kuti nditi ndaakuzvigona pari zvinoka tinganyeba kubva kunyanya kunyanyisa kubva musi wemande pakangotaurwa zvemari mapuraizi akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutona kuti vakabvisirei havo mari iyoyi ezvinozvi vaakuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi but isusu zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mahusi acho asi handichombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoora hosi mazo
sei madaro
hazvingambovapi because hurumende yedu isu hatichavimbi nayo 2008 vanhu takanyura saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari tovatsvagira mari totsvagira mari amunangagwa here zvingaita here izvozvo vasingadi kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutiulinwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa vanhu tu votambudza Zimbabwe yese tatambura zvisimabve musangonzwa henyu tichitaura kudai
saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivavo vehurumende mataura kuti imimi zviri kunyanya kurwadza ndezvei kuti mari yenyu besa iwore zvayo iri pasi pepilo mungati chii dai maiwana mukana wokutaura naivo anturi ncube kana ivo amunangagwa.
Ini ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangu endaida kutoda meti naite ndonyatsotaura naye kana iwe mutulinyi wacho kuti munozva chekutangisisa chada kutanga simave tichiziva chinamasa achifamba avari pabasa naamugabe hatina kubvira taona chinamasa achigara round table naamugabe asi uye anoendwa kwese saka daidambobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi vanenge vachimboitei izvozvo akaenda mukwereta mari izvozvo machina kuno kwarikupota achirova vanhu saka isusu tichatakurwa akatoendeswa kunoshandiswa kuchina nemashandisiro anoita machina saka ndoda kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari imunomu haichaita ivo vaenda kunoikwereta nei kuchina kana isasenzi munomu kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini yahosi gero ndiri pasi zviri kunyanya ndirwadza mufunge sisimabve ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka vanhu vese vaitaura kuti mayusi hatina kwatinomaendesa tichamachengeta itori sungano yemwana wese womuzimbabwe iyoyo
aiwayo mashoko makukutu pamayusi ipapapa muri kufanike kunana kuwadzana ari kutambirwa here kuzvitoro mapuraizi akamira sei
izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongonditi dhola asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80 Iyo zvavari kutaura zvaizvo kuti atsikurati vemashops vakambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutown pane vari kutoti inini changu chinhanditengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvo zviramo vazhinji zhinji mave mataxshop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwagumba kumataxshop kuti asvike kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo.
Kubva musi wemande,
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa, mashoko makuku, turambai muri panhare ipapo imi vana manyoni, muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura. Saka rambai muri ipapo, ndiri kuunzwa PJ, I think una kola vakakumirira. Saka regai batai makadaro, tiri kudzoka kwamuri. Mhanyai nebasa, asis PJ.
Siyawamukela kuhlelo letu mulaleli.
Hello?
Nkuluma lobani?
Ukhuluma lo manje eBotswana la.
Kunjani kona ngapho ngase eBotswana?
Ngise eBotswana but yathi ngile confusion ezakwento ezizakale ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamabe ngathi amayusa engasebenzi ekhaya. Bathi siphile njani?
Bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi ibond note.
Angithi bathi sebenzisa amarathi Jesu. For example, uma ngisuka lapha ngisiye ekhaya ama-RTGS la yaretha ngapi? Ngithengeni ngawo. Wena ma unguwe oneshop impahla uzithengele South Africa ngamarandi. Uyozithengisa ekhaya ngamabhondi. Does that make sense?
Bona bathi bona thengisa nge-RTGS and then ubususiya ku-interbank market. Ubususiya thenga kirandi. Ubususiya ke kwele South Africa.
Yakwazi sesibadala singavumi ukurotshwa. Sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa. Yazi sarotshwa kakhulu sokwanile. Uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina. Imali zabo, amarandi, amabhondi, amayusa kuvele kuyini lokho sewugcine savusebenzisa. Sibone ukuthi kuzaphetha ngani. Ngaphela lizoyela kandisela muntu olukhokhelileyo manje. Enye umuntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisa incube lo. Ambonje xa ngamahlele ukuthi ebonthizela bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlale egangeni abantu abasola ukuthi balibobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya izibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya.
Imuli lami sekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyabulelwe ekhaya. Uba bami kufuthi efakwe emthineni akuna magetsi. Amagetsi ithafu ya 1 hour kuphela. Abe sihamba bokuhamba izolo the whole process yaka kuthiwa abuya ngu-3 XL ehambe ngo-4 umuntu abela sho sikhathi banje bona belokhu sithi amayusa kabafuni
khona ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala
uyabona iproblem yokuthumela imali eZimbabwe manje laze ngiyifake imali ye-Western Union la yikhiphe ekhaya bana kungayitholi imali leyo babethi libuye kusasa libuye phambi kwakusasa libuye kusasa imali yicine expansion wathi ibhondi liyaluza ivali ngoba into ethengiswa dola namuhla ethengiswa $5 namuhla isimpo siza ukuthi namhla kube $5 sesivuye $6 but imali yabo lokhu seyi-Western Union ayikhweli ivali uyabona into engiyitshoyo
so isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya
yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula ye-Western Union amayimthumela phela ithi zeyinike something like £5,000 but that £5,000 awuke kuyithole e-Western Union even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yinile i-cocash ukuze ayithathe they charge you 25% of the amount or kutho ukuthi uma uhambe i-$5,000 le they charge you 25% to give you cash yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Yeah. Lobo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikhulume ngopresident uyakugwanisa. Engomunye umuntu ungawe atshiya laphana ayekele ukuthi hayi mina nginehlulekile. Ngoba ever since kungumgazi bahlala 10 years umgazi lo tshangira ivanye isikudlisa but isinkwa asiyidola.
Mhm.
Ezibona ngathi ke kudla ifood kanti uyabona ngihamba ekhaya ngazama ukuthenga ama egg angihlula eshop ko Pick n Pay ama egg phakathi lama phepha $120. So mina ngingaphithuba lokuthi ngikhulume umntana lo ngiyamtshela ukuthi hayi uze ehlulekele baba ukuphi ithuba lakho lokuthi zama hayi ehluleka
hlala
phansi ezama ukuye ngibela lime I think akwanisa laba akuba ngupresident kuyamehlula ngoba umntu angagwayizuzini imali elizwe kade amajeti ewanganini bakhe amajeti adurayo but mina sidubeka abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo akunamgwaqo ezibhedlela kuthi sothi sowami sesibhedlela yangihliziyo yami buhlungu kakhulu kuwasiwe emnyameni isibhedlela silethwa ngamakhandlela
isibhedlela siphi lesi
enkayi
enkayi
nambuya enkayi
okay
khuluma nje sokuthi usesibhedlela silethwa ngamakhandlela but mayele umnanzi abhephuma kuma-TV kuma-newsphepha la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke kodwa evela ngapi sibona ngapi imali
Hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi kuthele sibili
Hayi ngiyabonga dadethu
Hayi kulungile ubele langelihle Yeah that was my brother there he was calling from Tongulunga Msizi Angel he was calling from Botswana mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Kai Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
Yes, they are having to use candles in Kai Hospital.
The gate is okay. Kunana sisi vana manyoni. Manyoni. Zokai futhi mboti taura vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA. Sean anzi vana manyoni vakaoma. Pane one manyoni atanzi bonde rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara specially pakazotaurwa nhau yemari handikuunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu muno ivo vanozivana nachiwenga ngaarwara akazvina mhosva nekuti ndihatipa mhosva dambudziko rese rataanaro nhasi uno takapururudza zveshuwo hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzvati sokufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndori riri kudikanwa nekuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubata nditya ndiri kubata kudaro ndogona kungoenda panext apo ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati rate isati yasvika kuma1000 kwayave yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake tika munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinirira atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi hatichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simavhi mari haiendi
Saka tomboti mimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona nguva yapfuura taizwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
Muna musina zvetikada kutongobatsirana aka kutongonzwirana tsitsi pamwe nemunhu wandiri kuona pa next ndomupawo sorti. Handi munoona zvakataurwa nawe bank nzi kune bank remadzimai. Tikafara chinzi rinopiwa munhu weita return score ndiwani. Asi ini ndikangoenda ini ndisiri mupolit bureau yawe handipiwi chinhu. Ndinonzi une matitle deeds here. Une plus here. Une chii chinobatika une mota dzingani. Ndine brother yangu inondisira ndikwanisa hangu kutaura department raanosenzera but anosenzera ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaurira kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikusvika ndosiya sei nekuda kwokuti tisikwatisi kurara tichiyambutsa mota kuna Limpopo ndiri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwaridzwa matendi mota dzichidayaka kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipindiswa mota Usiku wese mota dzirikuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo ndikati ndivanza dzi hangu anosenzera ikoko ari kutosveya kuti woitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara
Aiwa mashoko makuku tuimbo batai makadaro manyoni tichadzoka kwamuregei timbotora mumwe mutereri halo kola halo
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mafunga iri South Africa.
Ehe, kwakadii ku South Africa uku?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seyo.
Aiwa, kunoti riwadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri ku South Africa zvine hama uyezve nefamily dziri ku Zimbabwe.
And inoona sekuti haishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwe maRTGS avo nechichi iwe ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabond nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu
imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari pane zvasanduka here pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi
ndinotumira nemukuru .com but kubva mukuonande apa ndisati handatumira uyezve chimwe chichemo changa chiti sekuti kana pandinoenda muzimbabwe epandichada kuenda muzimbabwe ndine future kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndebii sezvo isinzi yaita kwanisitenga chimwe chimwe munyika handizvosvika
nhari dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kusouth africa pj she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family but she was saying she normally uses mukuru but at the moment she's not even sure whether the you know the money that she sends through mukuru when it gets home how much her family will get and then we had the previous caller Manyoni who is also just you know lamenting the situation at home really she you know she has a lot of allegations of course that she's making about what's going on in government and she says she's not very happy and she would like to see she's saying she's going to hold on to her US dollars no matter what even if they say they have bureau de changes or whatever she will hold on to her currency because she says she learned from the past because in 2008 when this happened she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency so she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs over
yeah what I liked about she said she is enterprising although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money she said there are actually buying mm-hmm. every dollar, the US dollar
that they can get.
That they can get. Mm-hmm. And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard, mm-hmm. they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and mm-hmm. and everything. Yeah. Ah, unkosikazi umanyoni, umanyoni bonke bongu2.
Yebo.
Ah, kukhanya umachelela. Ah, bakhanya bangathi ngabafa ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. Abantu abaningi vele lalo bengelazihlobo uthi yena abalalo idola nalalelo njalo kabalisi ukuyaligcinisa ebhanga bayabe ligcina ezindlini zabo ukwenzela ukuthi uhulumende engalitholi lelo dola. Lalo bacabanga ukuthi yena nana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga. Akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende, abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye. Lalo bangathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziminya sibili sokungasaphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo, babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa. Kodwa nje zwi ethena nana idola lethu nxa becabanga bona bakahulumende ukuthi bazalithola abasoze bafa balithola, sizaligcina lize libole.
Regaiti dzokere kuna vana manyoni. Haa, wari kunakisa vanhu pano. Sisi manyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei.
Hello.
Ehe. Mombo pamidza taura kuzosvika kumagumo echirongwa chedu. Saka poitwa sei tichienda mberi. Zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo idzodzi dzamuri kugara kwakadai sawana kuwadzana uku?
Hayi, zvinhu madzimai avapererwa zvisimazve, apasina chokuita because kwazana extension kwandogaraka. Madzimai vangu vari kuita zvefish kurechwewo. Saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengisa paWhite House nepamashops, vanoya vodzingirirwa nemapurisa fish dzoenda. Saka zvino zvivanhu vangogara vazhinji zvotaura chokwadi vakuenda mumbava.
Munorevei kana muchidaro?
Vari kuenda mumbava kunoita chipambi, nekuti fish dzacho dzinotorwa, madomasi acho anotorwa. Ska vanhu vapererwa kuti vodii. Ska semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasisina simazi, hapasisina timbodi kunyeba.
Aiwa.
Tatomboendawo tichishandawo kumayadhi kuzvitomboriwa nani. Asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti, because iye zvino zverentika munhu aakungokunyorera grocery seni ndakanzonotenga 2 liters yemafuta, 2 kg zeshugar, 10 kg yehupu netu magesha nesesi.
Pane kuti muvape mari.
Ndiyo ya renti yangu iyoyo.
Zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya. Mati vanoita sei?
Vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kg yeshuga ne safe mark 2 kg ne 2 mageisha ne 10 kg yehupu. Ndiyo renti yangu iyoyo.
Ndekupi kwa iko kukuwadzana uku?
Kwadzana extension. Even kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuHeathcliff zviri kuitika izvozvo.
Saka vanenge vari kuti ipapa paunyangwe price ikachinja imimi chingounza izvozvo chete.
Iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yachisati yanzi haichadiwaka. Tanga takunzi 10 US.
Ehe.
Saka ezvino zvadaro vakabva vangoti grocery rinana asi grocery racho harichatengeki.
Aiwa mashoko makuku. Tubatei makadaro manyoni timbotora mamwe makola sikudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa. Hello kola.
Halo Chidima vema.
Ehe, mungu tigagaga ndoziya imkoma adona udmamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pa stoppage time.
Tete zvinogwadza zvandikuona nateja. Zvinogwadza zvingaiti. Nekuti mukatita kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuzhe kwenyika unobhadhara mutero ne duty unobhadhara ne forex. Ndo mari dzinoenda kuzvinara, zvinara ndinobhadhara kwa mutero Zimbabwe. Zimura. tezo guma zamu unge javan ma apa iwe iku dapat tu abati va kame van unde adu tak kumpet china ngan wada aku tu korek nuwa we aku dah mahu dah buat cedih no bad nanti tu urmende dah agak na angin van ane sibuk tu i urmende van nuere kan orang agak na agak aku visa zaman kita apa van wajib kita apa sih kadi
aywa
jadi nanti kan kita saka
imimi regeti chitora imokola nekuti nguwe edi ya pira chati chazoka futi nekuti mimi ndi imi topu wedu pana pa mkoma donaldi jombo ti bye bye yeshi nyeshi nchore imokola chozo kubata ifuti ndoku kama nguwana bye bye mkoma donald halo kola
halo makadine
tiri wadi ndi mi kola wedo kupezi sida mungo ti ga tindu kutawana ni mimuri kupi uyeshi mnetwani
Admito que los que le envíos en Rupu South Africa, South Africa Global en Popo.
Eje, ingo iti ga, iti fata peza edu chirongo.
Nyaya santo, ya saindo edu chiri, akisinda kukuti, shawarba kuchinja, chukwe ndedi,
woka
atinga kutari edu kushora. Ati patesha ndaka wana nantu kukubabo last week. Asi hii, kebukosi, $20
Aiwa tinotenda ipapo regeti chipata kukata ito dzukira kumadzimai PJ we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he is really you know saying yes he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond and this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries he couldn't believe the prices because he went 1 minute the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakubuyele kumanyoni. Wathi inkulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni zokai muvarise chirongo.
Hayi kodwa engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapha ahlala khona emzini wekuwadzana extension. Sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiu ya iti vatapezisa chirongwa chedu cha nasi. Muripo ili pa narapa.
Oh.
Ehe, takushipezisa chedu toti. Susu saka, munera mangwa na munona chizo ita. Seti, chona uti ino ingori vikire kutanga chetu.
Kwa na pasina chaka jeka. Patatushungwa chidera mko cha ocha misa no kwa nisa kumza ma yusa vayoka. Apinde hake zvinhu zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona ikoko.
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nekuti vakatsikwa namuturi uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvitirerukire asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbokuverengera ipane vakuvanyora pana pachiti manyoni ha nasi matinakidza pa program yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angashida kuti timubate batini nguva yedu yapera onias nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Sweeney vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashua pana zvakare knowledge ganzi so ari pano ari kutaura step mogava mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yachikanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvena sisi memory nyakato vanga vari pano tamboedza number dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa na Josephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pa VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno mu Washington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethelo nohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku VOA Ndebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje uthi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo. Igama lami nguPrasidi Jeremiah, ngisithi libe lelanga elihle.
Anzi na nyasha nikule manyoni matigonera asasigumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho. Ndosekutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. I'm Marvelous Mpanganya uye